Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechina chikumi 30, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dai mbava. Asi mari yacho yakudzoka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votambira rubatsiro kubva kuFrance rwekusimudzira nzvimbo yeGreat Zimbabwe, asi vachiti nyika iyi iri kudzora goridhe nezvimwe zvakabiwa munyika nemadzitateguru avo. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vapinda muchadzimira pakugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechimbi chimbi hwokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reArtus vaObert Masaraure votaura nezvenhamo yavakaona vari kuchikurubhi Maximum Prison. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika dzekumawirira dzakaita seFrance dzave kudzosa upfumi hwadzakabira nyika yeZimbabwe munguva yakare kubudikidza nekuisa mari muzvirongwa zvebudiriro. VaMnangagwa vapa semuenzaniso chirongwa chaparurwa nhasi chekuvandudza masvingo eZimbabwe, Great Zimbabwe Ruins, nekuvaka nzvimbo dzinogarwa nevashanyi pamwe nemusiki wekutengesera zviwanikwa nevagari vari pedyo nemasvingo aya. Chirongwa ichi chabatsirwa nemari nehurumende yeFrance kubirikidza nebazi reFrench Development Agency. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa uhu, vaMnangagwa vati vanhu vafanira kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozi kare kare. Chiparura urongwa uhu, vaMnangagwa vati vanhu vafanira kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozi kare kare. Vati vachena vekumuzinda weFrance munyika nhasi vadzosa mari yegoridhe ravakaba paGreat Zimbabwe Shrine nechirongwa chemari inosvika mamiriyoni matatu emaeuros 3 million euro.
Apa dotaura neshona kutamwa vasawa. Zvanzi na vashi wevakaba. Dai mbava. Asi mari yacho yakudzoka. Dai mwe 3 million kaimwa chekuona.
Vachitsigirawo izvi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati vachena vakaba zvakawandisa munyika dzevatema nekudaro vanofanira kudzosa mari idzi.
Ndovakauya vakatora goridhe yedu pano. Vakauya havo, tinovarangarira muhistori yedu, asi dzai dziri mbavha.
Vachitaura pachirongwa ichi, ambasada vekuFrance muZimbabwe Valorent Chavalier vati vakaisa mari inosvika mamiriyoni matatu emaeuro pachirongwa ichi chichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika.
Today this ceremony is the culmination of more than 2 years of work in close partnership with all stakeholders, including a fruitful workshop organized in May 2021, so as to take fully into account the need and expectations of all, in particular local communities.
Nasi chirongwa ichi chiitiko chebasa remakore maviri takabatana nemapazi akasiyana siyana munyika sanganisira msangano wakabudirira wakaitwa mwedzi wachivabvu gore ra 2021 wekutora zvido zvevanhu vemumaruwa nemunharaunda pamusoro pechirongwa ichi.
Vati rimwe donzo rechirongwa ichi nderekuchengetedza dzidzo muzvikora kuti vana vakuru vachiziva nheroondo yenyika yavo pamwe chete netsika nemagariro. Vatiwo chirongwa ichi chichawanisa vanhu vakawanda mabasa. Vachitaura pachiitiko ichi kurukota rebazi rezvemukati munyika vakazembe-kazembe. Vati bazi ravo rinotenda nekushanda kwavari kuita nemuzinda weFrance mukuunza budiriro mubazi rezvekushanyirana munyika. Vativo kunze kwekuvandudza bazi rezvekushanyirana munyika, chirongwa ichi chichavandudza upenyu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakapoteredza Great Zimbabwe Ruins.
Vataura kuti vagari vemuno vachaona upenyu hwavo huchivandudzwa nekuti tinenge taakutarisira vanhu vakawanda vanenge vachiuya kuno mushure mekunge nzvimbo ino yasimudzirwa. Kuwanda kwevanhu, kuwanda kwemaopportunities.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Davidson Mugodzwa vashora mashoko amunangagwa navachiwenga vachiti haatarisirwe mukudyidzana kwakanaka kwenyika.
Asi kana zvotaugwa saizvozvo kuita sezvinonzi ivava president french government ndo yakati dzvanyirira muutongwa, isusu semahistorians toti kwete, France haina mbovhera yauya kuno kusouthern Africa, yakangoramba iri kuwest Africa. Saka ini ndinofunga kuti tinofanira kuti tivatende vanhu vavo vanotibatsira zvikuru.
Asi vamunangagwa vati zvirongwa zvekutyidzana nedzimwe nyika zvinoratidza kuti urongwa hwavo hwekuumba hukama nenyika dzekunze huri kushanda. Mutungamiriri wenyika nevamwe makurukota avo vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vanoti vakatemerwa zvirango nenyaya yekupa vanhu vatema ivhu. Great Zimbabwe Ruins ndeimwe nzvimbo inoshanyirwa zvakanyanya nevekunze uye yakaiswa pasi pechirongwa cheWorld Heritage Sites nebazi reUNICEF muna 1986. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende kuedza kugadzirisa upfumi hazvisi kushanda zviri kuonekwa nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri vakadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika nekupa vanhu chivimbo chekuti hapana chichachinja pakushandiswa kwemari yemunyika neyekuAmerica kusvika muna 2025. Hurumende iri kutiwo ichasungawo vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu ichiti zvinhu zvinofanira kutengeswa nemari inenge ichitengwa dhora kubhanga. Vamunangagwa vanoti vamwe vemabhizimisi vari kuita zveunyire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechimbi chimbi hwokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu chinoita kuti munyika muve nemufaro, mabasa, rugare, mari ineudzamu uye maindastri nevafektori vatange kushanda, vanhu vatange kurarama upenyu, zvinhu zvidzokere panzvimbo. Vari kunze kwedzimwe nyika vediaspora vadzoke vashandire munyika yavo.
Munozviita sei zvachamisa?
Izvi tinozviita nekutora zvinhanho zvakasiyana-siyana. Chokutanga, tinoda kuti tigadzirise nyaya dzematongerwo enyika kuti utungamiri hwedu husava hwekunyongana kana kupokana kana kuvengana. Tinoda kuti tiene yatinoti muchirungu inclusive politics. Politics yekuti hatitarisi kuti wabuda mumba mani, uri weZANU-PF here, uri weCCC here, asi zvemapato. Nyika inoda baba, nyika inoda mufudzi, nyika inoda mubatanidzi, nyika inoda muchengeti. Izvinoitika chete taunganidza vese.
Ndevapi ava munenge muchida kuti muite hurukuro navo?
Ndezvematongerwo enyika, zvemapato akasiyana-siyana, vanoitawo zveupfumi nekuuchika upfumi, vemabhizimusi, vashandi nevanoita zvecivil society, machechi edu nevakasiyana-siyana, madzimai nevechidiki nevana muzvinafundo, towirirana, tova nesungawirirano itsva yatiri kuti a new national consensus kana kuti buy in yekuti nyika inofanira kufamba sei kuti upenyu neupfumi zvinge zvichivandudzwa nyika ifambe zvakanaka kubva kuvashandi vezvemabhizimusi vanouya kuzotsveta nekuchikamaridzawo munyika mainvestors
sei zvakakosha kutaura nevanoda kuuchikamari munyika
vanofanira kunge vachiziva tikatsveta mari yedu haimunyu nemujuru tikatsvetwa mari yedu haipfumi yango ndiya vhepa kana kuti ichitonzi yapwa yabuda mumabhanga hatichazivi kuti yabuda sei kana kuti mari yongomuka ichinzi yachinjwa yavapo yanzi haina basa tine nyaya yechikwereti chanetsa munyika isi tataura nevakakwereti saka nati vakatorerwa mari togadzirisa nokuwirira nedzimwe nyika kuti tibve muchikwereti ichocho nokuti chikwereti chiri kudyira upfumi hwenyika nechemukati kana kuodza kana kufenga upfumi hwenyika saka chinhu chatoda kugadzirisa ichochi nokugadzirisawo kuti vanhu vave nezvekutanga mabhizimusi tive nemakambani edu atinotanga muno muafrica nekune dzimwe nyika zviri kuitwawo nanachina yachiuya kuno tofanira kuzviita kuma
ko kurbz tuku vachamisa vamwe vari kuti kunenge kwapindwa nezvipfukuto
bhanga redu renyika reserve bank rinoda kugadziriswa nekuuchikwa tichiwirirana nemabhanga tichiwirirana nemabhizimusi tichiwirirana nevashandi vemalabour bodies kuti toita sei kuti tiwirirane ndingati urongwawo ndo hwatinoona sekuti hunovandudza kuti tigonosumudzawo nyaya yeupfumi kuitira kuti tikwanise kubatsira maticha edu manesi edu madokta edu vatambewo mari inoudzamu nevashandi vehurumende
mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanelson chamisa vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mujeri rechikurubhi mavange vari vaObert Masaraure vari kupomerwa mhosva yekuponda vaRoy Issa vaive nhengo yesangano ravo muna 2016. Vari kuramba mhosva iyi uye dare rakamboti vakadonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel asi mapurisa akati ave nehumwe umbowo vamasaraure vakapiwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nezuro tavabata kuti tinzwe kuti zvanga zvakamira sei mujeri
ngeta majeri mapurisa nevarairidzi tiri kuramba tichiona kuti pane ukama hwakati simbei hunonyanyobatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naimbulaya mumwe chete anova hurumende saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri zvakatifadza kwazvo takawanawo mukana hongu wekusangana navasikala vasitole vajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuchitungwisa mushure mekufa kwamuzvari Blessing Ali chatanyanyofarira pavaruma ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara asi vari kungoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya Blessing Ali vakubatwe vaiswe mutirongo
zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana
nemaoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi ava vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararamewo sevanhu isu kuti hatina mhosva yataka tapara kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vawanawo mari inotenga tishungurudzirwawo tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira mari inokwana ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom justice neequality tinoona vamunangagwa vapandukira zvinashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko
ndobvunzawo kuti vamasaraure ugaro womumatirongo hwakamira sei maibatwa zvakadii imi pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo
taka takaiswa kuchikurubhi maximum prison uko kwataigara nemaconvicts vamwe vakatongerwa makore ekugara mujeri zvinodarika 40 years izvi zvinove zvisingatenderwe neprison act zvisingatendere kuti vanhu vari parimandi vagariswe nevanhu vakatongwa kare asi taka tigariswa iri nzira yekutishungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye tichirara paitonhora zvakanyanyisa asi tinotenda Mwari anotiramba achitichengeta achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega weZimbabwe awane kodzero dzake tichinyanyosimbirira kuvarairidzi vatambirewo muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabasics uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarairidzi vakafara.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS vaObert Masaraure vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanira kutanga kudzidzisa vanhu nezvechirwere chemonkeypox. World Health Organization inoti vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe 4700 vabatwa nechirwere ichi pasi rose munyika makumi mashanu kusanganisira South Africa ine vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi. America inoti yave kuda kutotanga kubaya vanhu nhomba yechirwere ichi. Wu inoti munhu mumwe chete afa nechirwere chikubva zvachatanga kupararira. Vanhu venyika dzekumavirira ndivo vari kubatwa nechirwere ichi zvakanyanya. Asi hu iri kukurudzira nyika dzose kuti dzigare dzakagadzirira. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakagadzirira zvakasimba kuongorora nekuvheneka chirwere ichi kuti chisapararire munyika. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Madzorera.
Icho kwadi kuti kana chirwere ichichawanikwa muSouth Africa chinogona kungosvika muZimbabwe anytime. Tiri vanhu vanodyidzana, vanhu vedu vanofamba zvikuru pakati penyika mbiri idzi. Asi hazvityisi hazvo nokuti manumbers echirwere ichi ari kuwanikwa pasi rose hamashoma. Hachisi chirwere chiri kunyanya kubata vanhu vakawanda sezvaita COVID. So nyangwe tikawana umwe munhu 1 kana 2 vauya nacho, nyaya ndeyongoti tichitanga kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti vanoita sei kana achinge angowana mapundu mapundu anenge emonkeypox.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei, Dr. Madzorera?
Vanhu ngavazive kuzviisolata kudzimba dzavo ikoko, kuti usazadze vamwe vako vemumba kana vamwe vako kumashops and so forth. Self-isolation ndiwo mushonga wacho chete. Munhu unopora hako uri self-isolation rumba mako. So far tisatanyanya kunzwa nezvevanhu vakafa nemhaka yechirwere ichi pari zvino. Chirwere ichi ngoti vachibata vari kupora. Saka tinotarisira kuti nyangwe chikasvika muZimbabwe ende hapana chingatiiti sekutifunge kuti hachisvike muZimbabwe, nokuti chiri kungofamba nyika dzese dzepasi. Vanhu vanodyidzana, chirwere chinopiwana necontact. Saka mukangoita contact nemunhu anacho unogona kungochiwanawo. Asi ngatizivei self-isolation nokuudza kuripota kuma health workers so that vanoisa mamajures okukontena chirwere pachiri chisati chapararira.
Ko, munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Pakutanga-tanga chirwere ichinongopa masymptoms akangoita semwa masymptoms emamwe maviral infections akangoita kunyangwe seflu, unogona kufunga kuti malaria here chii, zvinenge zvisiri specific. Masymptoms aya anosanganisa zvinhu zvakaita sefiviri yakakwira, musoro uchitema zvine simba, unogona kuita mambabvu muhapwa kana mutsipa umu kana mumagroins umu. Zvese izvozvo unogona kunzwa kuita wiki muviri wese, kupera simba. Masigns eviral infection iwayo. Sure kwemazuva maviri kana matatu unogona kutanga kuona pakubuda zvirashi zvimapundu mapundu.
Zvinenge zvakawanda zvakadii zvimapundu izvi?
Zvinogona kunge zviri zvishoma, zvinogona kunge zvakawanda stereki zvakazadza mbiri wese, but zvimapundu and zvinogona kunge zvine mvura and so forth. Zvinozoenda nokufamba kwenguva after 2 to 4 weeks zvinooma zvopera. Ndoma symptoms acho echirwere ichi. Saka nyaya ndeyekuti haumirire kuti uite mapundu kana wangotanga nguva ino yeepidemic iri kuitika pasi rose. Kunzwa fever, musoro unorwadza stereki, mambabvu. Ndiyo nguva yekuenda kukliniki kunoonekwa voita matests voona kuti imonkeypox here.
Vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yeChina inoti yapedza kuvakira Zimbabwe dare reparamende itsva kuMount Hampden nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. China iri kutarisirwa kupa chivakwa ichi zviri pamutemo kuZimbabwe kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vamwe munyika vanoti kuvakirwa dare rakakosha zvakadai kunogona kupa China mukana wekusora. Vamwewo vari kuti kutungamira chirongwa ichi kudivi reZimbabwe vainjiniya Henry Hungwe vaudza VOA News kuti hapana chekutyira vachiti vatori venhau vakasununguka kunoona vega mamiriro akaita zvinhu panzvimbo iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Alexander Rusero vati havo zvekuvakirwa dare reparamende zvinogona kuti zvive nyore kusorwa uye vakati hazvina chiremera kuvakirwa dare reparamende neimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarawo vachirumbidza kuchidzana kwavo neChina vachiti kunounza pundutso. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeTanzania inoti vamwe vanhu verudzi rwechimasai vari kunyoresa kuti vatamiswe kubva munzvimbo yemadzitateguru avo vachienda kudzimba itsva dziri kuvakwa nehurumende. Hurumende inoti mirizhonga yakaitika musi wa 10 chikumi pakati pevanhu ava nemapurisa pavaiedza kubviswa munzvimbo inochengeterwa mhuka yakasiya mupurisa mumwe chete afa uye vamwe vanhu vakuvara mushure mekupfurwa nepfuti. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeTanzania nekushandisa chisimba kutamisa vanhu vechimasai. Vamwe vanhu verudzi rwechimasai vanoti hapana chekuita kunze kwekuenda kune imwe nzvimbo iri makiromita mazana matanhatu kubva kunzvimbo yemadzitateguru avo iri muongororo dzeconservation. America inoti iri kuwedzera mauto ayo ari muEurope apo gungano reNATO riri kusangana muMadrid, Spain riri kuyambira nezvekusagadzikana nokugona kukonzerwa neRussia. NATO inotiwo China inyika inogonawo kukonzera kusagadzikana. Vatungamiri veNATO vanoti musangano wayo wakakosha zvikuru sezvo zvinhu zvave kuchinja pasi rino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachaona kuti NATO yagadzirira here kusangana nematambudziko ose achauya. NATO iri kutarisirwa kutambira Finland neSweden kuti dzive nhengo. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataurawo pamberi pemusangano weNATO uyu uye gungano iri rakatenda kupa nyika yavo rumwe rubatsiro. Munyika hamuna kuwirirana kuti matambudziko munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika angagadziriswe sei. Vamwe vari kutsigira urongwa hunonzi The Zimbabwe We Want hwakaparurwa neZuro naBishop Anselimo Magaya. Asi vamwe muhurumende vanoti nhaurirano ngadziitwe kuburikidza negungano rePollard. Nyika yotora gwara ripi chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza vaMaguhu maonero avo paurongwa Where the Zimbabwe We Want uhu.
Chinhu chakakosha zvikuru chirikuitwa nemakereke. Tambudziko remuZimbabwe rinopedzwa nehurukuro dzechokwadi panosangana mapoliticians, mapolitical parties, vakuru vemakereke, vakuru vemabhizimisi, madzishe. Togara pasi topeningura kuti dambudziko riripo nderipi, tochiwana nzira yekuti ndomafambiro atichaita kugadzirisa matambudziko ari munyika. Kuzvino mukatarisa patanga tiri kunana 2001 ndoo kwatiri kuramba tichidzoka. Nyika isina currency, nyika isina mabasa, nyika isina chikafu, nyika ine migwagwa iri kungoita kunge tiri pahondo for the past 30 years. Saka zviri pachena kuti zvese zvaedzwa kuitwa hazvisi kushanda. Saka tinofanira kuti tigare pasi nekuti hakuna mumwe munhu achabva kune imwe nyika kuti auye kuzosunungura nyika yeZimbabwe kubva payakasungirirwa ikozvino. Saka ndinokurudzira zvakanyanya nyaya yehurukuru nekuti vanhu vatambura vashoma ndovari kukuta asi 90% or more yevana veZimbabwe vari kunhonga chose nemuromo.
Regai tinzwe vagakanje, vagakanje munoti
isu munotoma hatina dambudziko rekurongwa kweZimbabwe once because ndiyo mantra ya president wedu vamunangagwa vachipinda papower kuti tinoda kucreata the Zimbabwe that we want. And ndinofara zvikuru kana vanhu vachiita buy into mantra ya president yekuti nyika inovakwa uye inotongwa nevene vayo. Saka ina handina dambudziko nekuti vanhu vari kuda kuungana kuti vataure nhaurirano dzekugadzira Zimbabwe yavanoda, asi chete hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kutiwo hapana chiri kuitwa pari zvino pakugadzira Zimbabwe inodiwa nemunhu wese. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kuda kutora mashoko akanaka kuti vakurudzire vanhu kupanduka. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vanhu vari kugadzira yatinoti pachirungu parallel structure. Vanhu vanoda kugadzira Zimbabwe yavanoda vanotoziva anonzi mastakeholders. Haugone kushandira nyika kana kuunza runyararo munyika kana usingashandi nehurumende. Saka vanofanira kuzviziva kuti vanoda vanhu vematsvakirwo enyika, vanoda hurumende.
Vamagu pindirai chii
kuti nyika yetu ifambire mberi? Hatifaniri kunyanya kuitora sekuti pane vane matitle deeds enyika vanodecida kuti mastakeholders ndevapi, vasiri mastakeholders ndevapi. Chinhu chikuru ndechekuona kuti nyika haisi kufamba, nyika yakanika. Kunyange president pavakati Zimbabwe is open for business muna 2017, hapana vanhu vari kuuya kuzovhura mabhizinesi muZimbabwe kunze kwemakurunyira kana kuti maorganized criminals vari kuuya munyika vachipamba maminerals enyika yedu, vachiita poaching nezvinhu zvakawanda. Tobva tati zvinhu zviri kufamba, asi the reality iripo ndeyekuti Zimbabwe yaremera vene vayo, Zimbabwe yarwadza macitizens ayo. Zimbabwe haisi yepati imwe chete, haisi yevamunangagwa nemhuri yavo. Zimbabwe ndeye more than 14 million citizens.
Yes.
Hatisi kuda kuti Zimbabwe irambe ine yatingati a killing economy. Ikonomi inoparadza upenyu hwevanhu.
Regai tinzwe, tipe mukana kuna vagakanje. Vagakanje, hanzi muri kutaura henyu kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi harusi kuoneka, harusi kubatika. Taurai tinzwe.
Dambudziko ratotanga ipapa ndekuti vana vakaita sana maguva activism havazive zvainoreva nepainogumira. Isu tiri kuapprecieta chirongwa chakanaka chiriitwa nemachechi. Haugone kuita nhaurirano dzerunyararo muZimbabwe usingainvolve mapurisa. Haugone kuti ndoda kutaura about building Zimbabwe usingainvolve government. Haugone kundoudza kuti muZimbabwe hamuna mabhizinesi ari kuuya nezuro president vakanga vachifura factory yekugadzira mafuta kuchitungisa. Vachibva ipapo mabig companies akaita sana Pick n Pay ekusouth Africa evarungu vari muno muZimbabwe vakanga vachivhura paHighlands Park inova paki yakasimukira zvakanyanyisisa. Izvezvi kutaura kwatiri kuita kuno kuchivhu kuri kuuya equipment yekugadzirwa kwekambani ichange ichigadzira simbi muno. Handizvi tichibva ikoko president vavhura mabhizinesi akawanda. Zvino kana munhu achitaura kuti vari kuuya kuzovhura mabhizinesi matsotsi, ndoda kuti matudze type yabhizinessmen waari kufungidzira kuti ndiye anofanira kuuya kuZimbabwe kuti iye abvume. Ezvino tine mabhizinessmen vari muno muZimbabwe ndokani vaakuita refurbishing mastadium ebhora. Musune kune business community yakakontributa mombe kuendesa kunana Bulawayo. Zvinoreva kuti Zimbabwe iri kuvakwa, asi ndati vemachechi vanogona kunge vari genuine vanozoita dambudziko pakushanda nevanhu vanenge ana vari good at provoking vanhu vanowana mari kana kuti raramo from chaos. Isusu tiri kufara kuti vana Magaya varoda kuita zvichi, asi dambudziko ndire kuti chirongwa chakangwana ana Magaya nhasi vakambochita 2006 vakapiwa maresources vakaswanda maresources. Kana vava munhamo paya vaakutambura ndopa vanotanga kuti chirongwa chavachikanganwa kuziva kuti kune platform inonzi Pollard it open for everyone.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vaAlex Kakanje. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa changa chichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na8 Maneru tiri kuzeya nyaya yegakava rinotyisa riri muAmerica pamutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti matunhu enyika iyi anokwanisa kurambidza madzimai kubvisa pamuviri. Izvi zvakavandudzwa nemutongo wainge wati zviri pamutemo unozivikanwa nekuti Roe v. Wade. ndino kuonekai ndini Evans Zininga muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kunhlangula 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
ngamunye ngamunye bazahlawula imali ye fine engange 20,000 RTGS kusithi ukuthi bonge 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS.
Kukwetshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party phezu kwecala lokwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi bathi ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wedale le-Pan-African Parliament akusoze kubancede ngalutho.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika.
Kulabazali abathi igaba la mali ehambelana ledola leMelika eyokuhlawulela abantwana ezikolo. Umdlali wenguqu olodumo uMavelas Nakamba uthembisa ukunceda abantwana abanengi abafunda esikolo adabuka khona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkantolo yeSupreme Court eMelika namuhla yethu leyisinqumo esibikwa silakho ukuphazamisa imizamo kaMongameli Joe Biden yokulwisana lokuguquka komkhathi. Lo mthethwandaba unqume ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokuvikelwa kwemvelo olwe-Environmental Protection Agency alulawo amandla okulawula ukusebenza kwezitishi eziphehla amandla kagetsi ezivele zikhona. Uthe akukho emthethweni ukuthi ugatsha lolu lutshele abezitishi lezi ukuthi zivunyelwa ukuthunqisa intuthu enganani ama-carbon emissions ukuze zingaphazamisi umkhathi. Umthethwandaba munye usanda kwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu i-abortion. Umthethwandaba kobulawayo namuhla ugwebe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party atholakale lamacala okwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Umantshi uRachel Mukunga utshele amalunga la ukuthi ephula umthetho ngokungena emphakathini edolobheni leli ngesikhathi uhulumende ezama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wemthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo.
Bekuyi-ruling ye-MRP5 abagoqela uNcobani Moyo, uMcebisi Mgutshini, uMongameli Mndlojo, uWelcome Moyo, loKelvin Distant Dube ababebotshwe last year bebotshela ukungena e-town bengelama-exemption letters. UMajistrate Umkanga ubathole belecala, ngakho-ke ngamunye ngamunye bazahlawula imali ye-fine engange 20,000 RTGS kusitsho ukuthi bongu-5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS. Kodwa-ke banikwe up to 13 July ukuraisa le imali. Kodwa lizananzelela ukuthi mhlaka 29 July 2020 ujaji othile eMasingo warula ukuthi akukho constitutional ukuthi abantu babuze ama-exemption letters. Kungakho siyamangala ukuthi why lo magistrate erule wathi wabathola belecala. Kodwa-ke amaloya ethu angayi aphila le ndaba ngoba bathilo labo ukuthi it's unconstitutional ruling yabo.
Ye, kutshona ukuyini njengebandla kono?
Ngithi njengebandla siyabona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyasesaba yikho esihuluzela amalunga ethu sewavalele inkantolo kanti sizananzela futhi ukuthi phakathi kwalaba ngu-5 ababili already umongameli Mlotshwa lo-Welcome Moyo baseva ama-3 years abo bekhona ngale eKami Prison namhlanje babuye ekhothi befakwe insimbi zenyaweni njengabantu abangababulali kodwa bona bengaso bantu abangababulali bengabantu nje abalwela amalungelo kanti umtshutshisi khona phakathi kwenkantolo namhlanje ukhulume amagama amabi wathi basifanele lesi sigwebo sokuthi kwakhiwe 20,000 RTGS fine each ngoba bangama-notorious group of people abangafanelanga ukuthi bekelele.
Ngini amazwi la ajona?
Dube labalaleli awasimangalisi ngoba uzakhumbula ukuthi abantu bakamthwakazi sithiwa wonke amagama okuthuka kuthiwe singama-dissident, singama-tribalist, singama-extremist, singama-regionalist namhlanje umchuchisi umuntu ongakhangelelwanga ukuthi athathe icele ngoba eyisebenzi kahulumende ubiza amalungu ebandla lemthwakazi Republican Party notorious people.
Lapho-ke abalokhu bevalelwe ungatheni ngabo?
Abalokhu bevalelwe baba amaloya njengoba ngikhuluma nje bengikhuluma lawo futhi emini namhlanje basamelele lokho okuthiwa yi-transcript okuyikho okuthayithwa yinkundla ukuthi bakusebenzise ukuthi ba-challenge benzele i-appeal. Yona i-appeal sebayifayila e-high court kodwa basamelele ukuthi u-clerk of court abanikezele i-transcript okuyiyo indlela ezabenza ukuthi bakwanise ukulungisa i-appeal yabo ngoba ba-appeala against conviction and sentencing of okwayenziwa la amalunga ethu obunayi.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo. Ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wePhalamende yezwekazi le-Afrika iPan-African Parliament sokudale inkulumo eZimbabwe. Lanxa abanye bekujabulela kulabanye abathi akusoze kubancede ngalutho njengoba uCharumbira esaziwa ukuba udlelana lebandla elibusayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abachothoza ukukhethwa kwenduna lebathi kunenye okuhlupha abantu eZimbabwe okuqakatheke owedlulwa okwenziwe nguCharumbira. Bathi ukukhethwa kwakhe akusoze kuguqule umnotho welizwe leZimbabwe njalo lempilo yabo. UBeno Ncube osakhulayo ongumongameli wenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi kaboni usizo oluza kuba khona kulandelwa ukukhethwa kukaCharumbira.
Sithi amhlophe ngakho lokhu bathi ngilo mbuzo mina owodwa ukuthi i-Pan-African Parliament leyi ilamandla yini.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Benny Moyo ohlala eManningdale kobulawayo othi inhlanganiso ye-Pan-African Parliament ayisoze vele ibe losizo eZimbabwe.
Induna uCharumbira induna ekhetha uhlangothi.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda ulombono ofanayo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirotsa uvumelana lo Sibanda. Umzana Maluba Mhlaba isakhamuzi selobhengula kobulawayo uthi kube yinhlamba enkulu ukukhethwa kukaCharumbira ukuba akhokhele inhlanganiso le.
Uzishaya ngempama ebusweni kwale inhlanganiso ngoba afana nalokuthi bakhethe izalo ukuthi ibe ngummeli kwale inhlanganiso.
Induna uKhulumani Mathema wesigaba seGwanda uthi uyakuncoma ukukhethwa kukaCharumbira. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee uthi kuhle ukukhethwa kukaCharumbira.
Kuzilazelikhulu le-Afrika, i-Southern Africa nangwayo
lezimbabwe jikelele siyamkhalelisela ngempela kusobala ubana ukuqala kokubana iparlamenti le eAfrika ibe lomongameli wayo evelela ngapha ehlangothini le-Southern Africa isikhathi zonke umongameli ebehlala evelela kuwo-West Africa kusiya phezulu khonale.
UCharumbira usolwa ngabantu abaningi ukuthi wephula imithetho eZimbabwe njalo wakubeka sobala ukuthi usekela ibandla elibusayo. Bathi ukudlelana kwakhe lebandla elibusayo akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe. UCharumbira wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter ebonga bonke abantu abamphathise ukuba angene esikhundleni lesi. Idale le-Pan African Parliament lihluza indaba ezibhekane lamazwe ezwekazi le-Afrika. Akwaziwa ukuba lizanceda kumbe hatshi ilizwe leZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo alikaze likwenze lokho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abanengi bathi abasoze benelise ukuhlawula indleko zesikolo njengoba behola idola leZimbabwe hatshi elemelika. Bethule lokhu ngesikhathi uhulumende esevumele izikolo ukuthi zibhatalise indleko efana le-tuition, imihloliso lokunye ngedola leZimbabwe elihambelana lesisindo sedola lemelika. Kubika obathabile Masuku.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola leMelika. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Sho ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena gala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise lekuthengeni imfundo. Uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuni. Kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees ye-US dollar. Abadala abaningi bazayehluleka ukuyithola limali ngoba bengasebenzi. Ujongeni ngemfundo ngosisekelo sombuso. Imfundo ihlawulelwa mende phona nguhulumende esebamba abantu inkunzi.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi awuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi ischool fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa kabayekhipha imali elingana leyaseMelika. Lokho kakubi yinto eqondileyo kuyakwenza abantu bahlupheke kakhulu okwedlula lokho abayikho khona.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuza kuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US lele likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe, lama-rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadalwe ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola leMelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Izikolo sezivunyelwe ukuthi imali zesikolo zibhadalwe ngedola leMelika. Lokhu kusitsho ukuthi abazali sebengabhadala ngendlela abafisa ngayo ukubhadala ezivunyelwe eZimbabwe. Lokhu kusitsho ukuthi abazali bayabe sebebhadala ngerethi yakulelo langa. Sizama njalo ukuthi silwisane nomkambo omnyama ongenzakala ezikolo.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana abazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-365 zimdollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngobathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwesulwa komthetho obusipha owesifazana ilungelo lokukhipha isisu eMelika. Singene kwezivela kwamanye amaswe.
States within America sokumele ukuthi azicabangele kumbe ayenze ama decisions ukuthi i pregnancy leyo iyakwazi ukuba terminated or not. Besitsho ukuthi no, in terms of iconstitution ubudlelwano bama states America bu based on iconstitution. Njalo kakukho ku constitution lapho kukhunywa ukuthi umama ozithweleyo akumelanga ayalelwe ukuterminate pregnancy or umele avunyelwe ukuterminate pregnancy. So ikhothi leyo ithi yona ekukhangeleni kwayo ukuthi nga umuntu esethe wazithwala, ama states within America kumele azicabangele. Laba bakhokheli bendawo zonezo kumele bacabange ngokwabo ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi asikhiphe yini isisu kumbe engasikhiphi. So ayisiyonto engabamba i-America yonke, ama states e-America kuthiwe no, umuntu uyakwanisa ukukhipha emthethweni. Kulabantu laba akade bengabantu abathi bona no, umuntu ozithweleyo kumele azenze la kufunayo ngomzimba wakhe. Inkundla enkulu ithi no, akukho constitution lokho. Ngakho ke ama states kakucubungilisise.
Yes, singathi sithole kumi njani nxa sikhangele kwele Zimbabwe.
KweZimbabwe khona ukukhipha isisu akukho emthethweni, kodwa kulendlela ezishiyeneyo ezikhonsidwayo, njengokuthi umuntu ukhonsive kumbe ubambe isisu erethwa kumbe ubambe isisu ebanjwa ngumuntu oyisihlobo esithi incest ngesikhiwa, kumbe ukuthi isisu lesi singacontinue elaso yena ngokwakhe umazithwala impilo yakhe iyabe isengcupheni. Yiwo ama instances lapho ukuthiwa hayi, lesi sisu lesi kumele sikhitshwe. Other than that, isisu eZimbabwe licala elingahambisa umuntu ejele kumbe ahlawuliswe imali yinkantolo lapha ngakwenza. Ngiyavumelana lakho ngezinye indlela ukuthi lapho suthe wabamba isisu ngendlela engasizo lezi esengizibekile, kumele ukuthi umuntu azimisele ukuzamehlela. Umuntu lapho sezithwele usethwele umuntu ophilayo. Umuntu ophilayo lowo laye kuyabe kumele abe ngumuntu ozazalwa laye ufuna impilo. Ngakho ke ukuthi umuntu aphonge ukuthi mahlayana nje azithole esekhiphe isisu ngabe kuyinto engekho endleleni ekahle. So hayi, nxa besithi America is not constitutional ukuthi kwenziwe njalo, ngiphose mvumelane lakho. But enye into okumele siyikhangelisise ukuthi bathe bona ukukhipha isisu asiyonto engekho emthethweni. Bathe ukukhipha isisu kumele kube yinto ezakhangelwa yi-state ngayinye ngayinye, whether iyavuma kumbe iyayala. Abazange batsho ukuthi ikwenze, but bathe ama-representatives of those states ngoba bakhethwa ngabantu bazayenza leyo decision.
Lo ngomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, ubexoxa Ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 lapho bekhangela ukwesulwa kwelungelo lokuthi owesifazana uyenelisa ukukhipha isisu eMelika nxa engasifuni kumbe simfaka engozini enkulu. Lo mthetho wesulwe lidale le Supreme Court kunsukwana ezedluleyo njalo ubusaziwa ngokuthi yiRoe v. Wade. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho luka 2023. Abanye bathi babona leli bandla linqotshwa ngoba abantu abanengi bethukuthele ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kanye lokuqeda inkohlakalo. Bathi babona labasekeli bezanu PF abanengi bevotela amabandla aphikisayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo onguye osungula lingxoxo.
Owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi, but umbalisi uhola ngemali kulizisebenzi zikahulumende ngoqeda lababalisi zihola ngemali yama-natural resources, igolide, i-diamond, ihlahla, inyamazana. IZimbabwe inothiswe kakhulu ngazo nezi zinto engikhuluma ngazo. Thina njenge-Athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wathi exoxe ikhomishini eyayenziwayo eyayikhangele khonokho. Ikomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe i-fund okuthiwa i-Education Equalization Fund. UNzira Masanga nguye owayerun ikomishini leyana, ibizwa ngegama lakhe kuthiwa yiNzira Masanga Commission. Namhla nxa sesibuyele emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi nxa sikhuluma njengakathe singixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisenze umvukela lizwe. Onensi kade sibabhikisa uthi abantu labana bavukela ilizwe. Kahle kahle uhulumende sowabalekela i-constitution. IZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphilelele nonkosikazi wakhe uyavuka efaka umthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kade owezantifi usehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uminista uMthuli ngobe encedisana logavena o-Reserve Bank ukubana baphumela kwabaphumela. Kodwa eqinisweni akulanto etshintshileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengoba sithi umoya lapho ukuthi bafuna isithetho instrument. Bayenza izinto bazenzile semthethweni konezingasezincedisa abantu. Bantu bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usuhasesasebenzisa i-multi-current. But eqinisweni vele besisebenzisa yona. Njalo eqinisweni ukuthi ibhondi le abangafuna ukuyikhupha ifana nsuku zonke. Njalo kuyiqiniso futhi khathesi ukuthi even waziye khona ngale ku-auction eyenziwa ngamalwesibili iviki. Lapha abezama ukunqanda khona la isifondile ngoba kathesi sikhuluma kanje i-transfer every week khathesi kuma 400 something. Lokho kuyiwuphakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho. Yikho sithi thina kakhupha ibhoni.
Moyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo mhlawumbe bacine bevotela elinye ibandla elingasoza noPF?
Abantu beZimbabwe babili kulabantu bezanuPF abangeke basabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu kungathiwa bahamba beyevota bafika bevotela iZanu-PF bengazange bekhangela impilo. Kusekusiba nabantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kabusoze kutshintshe. labana abantu sebengabantu asebabona izinto eziningi zingadingi sebevotile babona kungeka mehluko kodwa singaye esitolo kathesi sonke sisiyathenga isinkwa ungezamtf ungulwane otilize kalisoze litshintshe ungulwane ofuna ukuyavota intengo iyafanana umumo khona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omutsha
kubona njalo lawe baba Sibindi
ngivumelana lobaba umoyo ukuthi kathesi abantu bezimbabwe sebedwenjile sesayigcekeni ukuthi abantu kungathiwa 2023 kulama-elections nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngobuningi besiyavota futhi nginanzelela bevota bengavoteli i-ZANU PF and futhi ngiyakukhola ukuthi labe i-ZANU PF khathesi ngoba nje omoya esitho nxa ungena esitolo isinkwa esikhwelileyo sithengwa kumbe ngumuntu we-opposition kumbe ngowezane into engiyafanana so 2023 navela lomoyo ukuthi abantu futhi bazahamba ngobuningi bayevota and abanye futhi abesibazi bangabezanu ekuvoteni njengoba kuthiwa laphana yabuzicatheli wedwa kubona bengayivoteli i-ZANU PF
kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe i-ZANU PF moyo ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa labothiwenga ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa ele Zimbabwe ngaphandle kwe-ZANU PF
ngicinga mina kulento eyi-one okumele sivumelane ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa kugoqela uThiwenga kugoqela umoya okhuluma layo ilizwe ngelethu uhlupho olukhona yikuthi amadoda la asazenza ilizwe laba ngelabo bese bethatha abantwana bethu esibazalayo amasosha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezinto ezilizwe kodwa engikukhangelayo yikuthi nxa singayavota badliwe njengakhonokho esikukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke nxa bezositshaya sithi asilivotelanga sibulaleni sibone ukuthi bayasala bevusa bani
baba Sibindi akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotshwa
abantu bezimbabwe bezakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salahla i-ZANU PF yebo kambe bengazama ukwala ngibuye ngiqhubeke futhi ngiphela lana lamapholisa asetshenziswayo ukuthaya abantu lana lamasosha asetshenziswayo ukuthaya abantu ngabantu laba abagibelayo lathi njengathi bengaye bezama ukunika izimali kodwa iqiniso yokuthi abazali babo bababona behlupheka nsuku zonke ngibona ngathi khathesi nxa kuyukuthi ibandla le-ZANU PF likhangele ukuthi amasosha azabancedisa ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasosha lawa akami ekuhlupheni laphaa
uMnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyisiphathamandla njalo se-ZCTU kube xoxa endawonye lesikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo. Umdlali wenguqu olodumo uMavela Sinakamba usethembise ukwengeza usizo alupha abantwana abaswelayo esigabeni seWange lapho adabuka khona. Kubika uJoseph Njanji.
UNakamba wethekelele eWange lapho azalelwa khona njalo uhambe wafika ezikolo ezivalisa esedinde primary school, seHumphrey Gibbs kanye leWange secondary school. Unkosikazi Sithabile Viki, umphathisikolo wesedinde, usele ejabule kakhulu ngemva kokuba uNakamba ethembise ukuba yakhela indlu zokufundela ezintathu.
Sifisa uNkulunkulu abusise shuwa umntanethu eqhubeke wascore ama-goals ukuze umsebenzi utshona ukhona ekhumbula abanawakhe. Siyabonga kakhulu lani abe-foundation elamnika umqondo ukuthi asincedise. Siyabonga.
Phezu kokwakha izindlu zokufundela uNakamba uzalungisela ababalisi amakamelo okuhlala wona angekho esimeni esihle aphinde akhuphule inani labantwana ababhadalela imali yesikolo sedinde lifike kumakhulu amabili i-200. Unobhala wenhlanganiso yeMavela Sinakamba Foundation uBrian Moyo uthi isikolo sedinde primary sisenhliziyweni kaNakamba ngoba sisekhaya kibo lapho athwetshulelwa khona yingwe.
Angabe ngumZimbabwe but nxa ekhuluma ngokuthi ekhaya ukhuluma ngalapho esinyathele khona. So ke ufikile wabona wakhathazeka kakhulu ebona iclassroom yena lapho afundela khona isidabukile ile mkenke hayi sigugile la phansi nje ifloor yangkhona uyayibona ukuthi isidabukile phakathi so yena kumkhadaze kakhulu wazwathi hayi kuloko bengivile ngikwenza ngincedisa abantwana ngicela ukuthi ngincedise ukuthi sibe lesakhiwe sisha siza sinika amaclassroom ama 3 ama 3
ezinye izikolo ezizathola usekelo oluvela kumavela sinakamba
kwanele mthwakazi lilale